zvigomborero zvamagadi bazvakanaka vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira haiwa zvigomborero zvamagadi bazvakanaka vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira haiwa zvigomborero zvamagadi bazvakanaka vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira vabuda muru zvigomborero zvamagadi bazvakanaka
Sanangoni, bonyetsa no buruka, dindi chigala, mumwena, jimi munoronga, tazi chatanga, kushika, tazi chapumba, baba muna kuita, chiramwa, daipa sanangoni, bonyetsa no buruka, dindi chigala, mumwena, jimi munoronga, tazi chatanga, kushika, tazi chapumba,
Thank you.